Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 10 Kurume 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions yokurudzira nhaurirano dzemihoro kuti dziitwe izvozvi. Kuvhurwa kwezvikoro kuchanetsa rwendo runo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane makumi masere nevapfumbamwe 1489 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu makumi matatu nevaviri 32 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, vose vachichitapurirwa muZimbabwe. Vanhu vabaiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana manomwe nemakumi matanhatu nemumwe 35,761. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 579. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri nevashanu 205 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevaviri 192 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevaviri 132 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi maviri nemumwe 36,321 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevapfumbamwe 33,919. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari kukurudzira makambani ose kuti atange misangano nemasangano evashandi vachikurukura nyaya dzemihoro. Kurudziro yava Moyo inotevera kusawirirana pakati pehurumende, Zimbabwe Congress of Trade Unions nesangano revashandi reEmployers Confederation of Zimbabwe panyaya yokuti Tripartite Negotiating Forum itare mari inotambirwa nemushandiri wepasi pasi kana kuti minimum wage. Asi kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu kwave kupa kuti Zimbabwe Congress of Trade Unions ide kuti paitwe nhaurirano dzechimbi chimbi dzekugadzirisa nyaya dzemari yemihoro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo.
Pange pasati pava nechibvumirwano pakati pebusiness, labor nehurumende kuti mihoro inogadziriswa at the national level. Iyo zvino nyaya yemihoro inyaya yemasectors akasiyana siyana kana kuti maenterprise. Saka pari kutarisirwa kuti maenterprises kana kuti makampani, tingati maworkers committees, magroups evashandi nemanagement kumacompanies, ndivo vanofanira kuona kuti kana zvinhu zvakwira mihoro inokwira zvekare.
Iko kumaindustry uko zvinenge zvichifamba sei?
batore ma employers ne ma unions at the industry level kuongorora kuti mu industry mavo ma wages asara zvakaita sei kana pakatariswa nyaya yemihoro kana kuti ma prices vokwidza zvekare kana kuti votenderana kuti ma wages anokona kukwidza pakota here pakore kana kuti pamwedzi pakore kana kuti kamwe chete pakore saka nyaya yema wages inyaya yema sectors kana kuti inyaya yema enterprise
ko ku TNF kuzvinenge zvichifamba sei
takamboedza pa national level patakaisa 2.5 kutanga kwegore last year hurumende haisati ya review kana kuti kuchinja mari iyoyo zvinoreva kuti ma sectors asina kumboedza kukwidza mihoro inenge yakasara yasarira kumashure ma prices achikwira
saka ndapi matanha muri kutora
tinoziziva kuti ma prices akwira saka tirikutarisira kuti ma salaries zvekare anofana kukwira kuti aenderane nekukwira kuri kuitika zvino ndizvo zvatiri kutarisira kuti ma employers anofana kuva nemoyo unotobvumidza kuti ma negotiations afambe zvakanaka
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vajatet moyo vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7 mutungamiri we Employers Confederation of Zimbabwe Dr Israel Murefu vanoti mitengo iri kupfira hongu asi zvinogona kusaramba zvakadaro nekupindana kwemukuva ngati nzwei hurukuro yavaita na Blessing Zulu we Studio 7
chatinotarisa nacho kuti mitengo yezvinhu iri kukwira here yatinoti inflation ndiyo inotiudza kuti mitengo iri kukwira here kana kudzika hongu gore rakapera mitengo yakambokwira chaizvo asi takazoona kuti inflation yacho yakanga yakutanga kudonha kusvika munana November yanga ichingodonha yakazongoti kwirei muna December asi tiri kuona zvakare kuti January na February inflation iri kudonha ndiyo measure yatinoona nayo kuti maprice ari kukwira
Sika iko zvino tiri kuona mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya Dr. Murefu
hongu maprice ari kukwira asi haachanyanya kukwira zvekumhanya sezvaakamboita gore rakapera saka tiri kufunga kuti tinoona kuti mitengo iri kukwira sei tichishandisa iyo inflation ndiyo inotiudza pari zvinezvi inflation iri kudzika asi mitengo yakagara yakwira kare
zviri kufamba sei panyaya dzemihoro yevashandi
iye zvino tiri museason yekuita collective bargaining saka mucollective bargaining process imomo vanotarisawo zvakare inflation kana kuti kukwira kwemitengo yezvinhu vanozviita factor into the negotiation process my wages achitwa adjusted in line ne inflation
mutungamiri we employers confederation of zimbabwe dr israel murefu vange vari parunare muHarare na blessing zulu we studio 7 Kufurwa kwezvikoro kunogona kusafamba sezviri kutarisirwa mushure mekunge masangano akawanda anomirira varayiridzi azivisa kuti nyengo dzavo dzakawanda dzichatadza kudzokera kumabasa nekuda kwekushayiwa mari dzekufambisa varayiridzi vanodzidzisa zvidzidzo zvegrade 7 form 4 neform 6 vanofanirwa kunge vadzokera kumabasa avo nhasi vachigadzirira kuvhurwa kwezvikoro muchikamu chekutanga nemusi wemuvhuro svondo rinouya Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vanoti hapana chikoro chingavhurwa kana zvichemo zvevashandi zvisati zvagadziriswa
hapana chikoro chingaendeka kusvikira nhunha dzavarayiri dzagadzirisa zvikuru sei mari dzavanotambira nokuti vamwe vese masoja mapurisa masiayo mari dzavo dzakawedzera dzikasvika kuma 30,000 dziri pasi pasi vamwe vari kuma 70,000 asi varayiri dzavo dzinongobva pa 14,000 kusvika pa 19,000 saka varayiridzi vakazvipira kuti hurumende ngaitange yavakapasiteta vakwanise kuzoenda kubasa pari zvino havakwanisi kuenda kubasa Uyo zenyaya ze health and safety azina kukoshesa. Nekuti kunongo zendaye kuzvikoro. Zvikoro zviri ndete. Hazvikwanisi kuti zvitengewo zvekuzvidzivirira padenda reCovid. Saka varairidzi vati until welfare yavo yakoshesa, health and safety yaonekwa kuti havazokwanisi kupinda munjozi. Vanomirira hurumende kuti imovakapasiteta nokuratidza kuti ine chido chokuti vashande basa mune zvakanaka ndokuti vazoenda kubasa.
Mapfitawo here kuhurumende pozisheni yenyu iyoyi yekuti hamusi kuzodzokera kubasa zvinhu zvisati zvagadziriswa zvamuri kutaura izvi?
Hongu, takatonyora gwaro tiri maunion akawanda, maunion 7, tikasvitsa kuhurumende nekuministry, asi hapana kana chatichauya. Hapana kana social dialogue iri kuita, vari kungoomesa musoro sechigogo dzavachienda kumberi.
Tinonzwa hurumende ichitaura kuti ine urongwa hwekuti panovhurwa zvikoro varayiridzi vose vabayiwe nhomba. Zvakamirawo sei kudivi renyu varayiridzi?
Varayiridzi chidokwa chidokwa chavo hachizo kubayiwa nhomba. Chidokwa dokwa chavo ndechekuti vakwanise kutomboenda iko kuzvikoro. Zvenhomba izvi vari kuti haai semaina issue, uyezve havatirasi nhomba inobva kuChina. Chikurukuru varayiridzi vari kutaurawo kuti nhomba iyi haina kuzoshata hayo, tee hurumende yakapasiteta varayiridzi, asi ngaisamanikidzwa. Inofanira kunge iri voluntary kuti vanoda havo vobayiwa nhomba, asi varayiridzi vakawanda vanoratidza kuti zvenhomba izvi havadi, vanoda kusiyana nazvo. Vanoda kuti hurumende igadzirise nyaya dzemasalaries uyezve nyaya dzoutano muzvikoro, nokuti zvikoro zvakawanda hazvina kupreparea kuvhura zvikoro.
Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavachira zhou vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7. Vakafanobata chigaro chemutauriri wesangano reZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Tadelera. Vanotiwo sesangano vanotarisira kuti utano hwevarayiridzi huiswe pamberi kunyanya. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri westudio 7.
Isusu seZimbabwe Teachers Association zvikoro huiswe pamberi kunyanya. Tinotarisira zvakare kuti izvizvi zvekuti vadzokere kuchikoro pasina mari zvinhu zvinototigumbura zvakanyanyisa, zvokuti tenge tichida kuti hurumende kuti tirimbe nayo ititaurire kuti inobudisa mari zvarini. Tinoruzivo rwokuti hurumende ine vamwe vashandi vayo vayakapa mari. Isu zvinototikatyamadza kuti kusvika pari zvino havasati vatipa sevarayiridzi kwavo kuti zvidza here kuti tishatirwe, nekuti paya zvidzidzo zvakambomiswa nekuda kwedenda reCovid-19. Izvino isu hatichada zvakare kuti zvidzidzo zvirambe zvichikanganiswa uye kuti tigozozvimisa nokuda kwokuti hatisi kuwirirana nehurumende. Hatidi kugara takangopokana nehurumende pose pose, asi tinoda kuti tione mukana wokutaurirana zvinogadzirika zvogadzirwa zvikoro zvisati zvavhurwa. Zvinotikatyamadza kuti vanoda kumirira kuti zvivhurwe vagozotiona sevanhu vakashata. Saka isusu sezinda tirikuti musi wa15 usati wasvika, ngavatiite mari dzinoita kuti tikwanise kukwira mabhazi tidzokere, asi tigone kubva zvose zvine mainge nekurarama kwemunhu anonzi anoshandawo.
Saka masvitsa here kuhurumende zvinyunyuto zvenyu izvi, uye mamira papi navo?
Zvinyunyuto takazozvisvitsa kare iyo hurumende isati yatombotaura kuti zvikoro zvinovhurwa rini. Takatonyora gwaro isu seZimbabwe Teachers Association ratakaendesa kuhurumende, tikaita kopi Ministry of Education, tikaita kopi iyo watinoshandira mushandirwi Public Service Commission, tikaita kopi kuTreasury. Kwatakati isu nai vanhu we onai denda zvamuri kutimira kudzikira, tinozviziva kuti zvikoro muchatoti ngazvivhu. Asi zvakanaka kuti imimi mugadzirise nyaya iyi zvisati zvadii zvavhuru. Saka pari zvino tiri kungoramba tichitaura nyaya imwe chete, ende nyaya iyi yakabvira gore rakapera. Iyo hurumende ndiyo yakauya ichiti ngativei neroadmap inoita kuti tidzosete mari dzedu pamari dzaOctober 2018, 520 to 540. Asi iyo manje vakuramba vakangonyara masinga uye okwa chiri kuzotaura nesu kuti izvozvo zvifambe asi tichingo kugudza madhoa avo vasinga fu
vakafano bata chigaro chemunyori mukuru wezimta vagodwill taderera vari parunare kuchegutu najonga kandemiri westudio 7 zvichakadaro mubatanidzwa wemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions uyo waimbozivikanwa seApex Council nezuro vakanyorera gurukota rinoona nezvavashandi vehurumende tsamba richipa hurumende mazuva manomwe kubva nezuro ekuti inge yagadzirisa zvichemo zvevashandi zvemihoro yavo kukundikana kwayo vashandi vanozozivisa nezvourongwa hwekuramwa mabasa. Hurumende yazivisa zviri pamutemo kuti yachinja mamwe mazwi ari mumutemo kana kuti Statutory Instrument 50 yegore ra2021 pamusoro pesora rinorimwa munzvimbo yechilonga kuchiredzi. Pange pachitaurwa kuti panorimwa sora remombe pave kunzi nzvimbo yechirongwa chekurima zvinodiridzirwa kana kuti irrigation. Hurumende yakazivisa zviri pamutemo mwedzi wapera kuti vagari vari munzvimbo yechilonga vabve munzvimbo iyi kuitira kuti kambani yeDen Diary ishandise minda iyi semafuro emombe dzavo dzemukaka. Dare redzimhosva rinotarisirwa kupa mutongo waro nemusi wechishanu zvondo rino. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti kuchinjwa kwemazwi ari mugwaro iri hakuna zvakunobatsira vanhu vechilonga. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mavhinga vaudza Studio 7 kuti sangano ravo nemamwe masangano ari kuedza kubatsira vagari vechilonga vanoda kuti mitemo yose itevedzwe vachiti havaoni chikonzero chekuti vanhu vabviswe mumisha yavo.
Hurumende yeZimbabwe hongu yachinja zvishoma shoma pamutemo weStatutory Instrument 50 of 2021.
Pane zvaitwa izvi pane chachinjwa here? Chii chachinjwa?
Zvangochinjwa ndezvekuti pabiswa mashoko ekuti vanhu varoda kuti vabiswe kuti parimwe huswa hwemombe. Pakanzi iko zvino paroda kuitwa irrigation scheme kana kuti minda yemadiridziro. Ndo zvachinjwa zvikuru nekugadzirisa zita regurukota rinoona nezvematunhu kuti rinonyorwa sei iko zvino pachirungu.
Izvi zvinobatsira vanhu vechilonga sei vamazvinga? Mutsauko wavepo ndeupi?
Nyaya yekunzi vanhu vanofanira kuti vabve vasingazodzokizve munzvimbo iyoyo haina kubiswa. Nekudaro hapana mutsauko uripo. Isu sesangano reHuman Rights Watch nemasangano ari kushanda nevanhu vekuchilonga kusanganisira Macrad Trust kumasvingo nevamwe tinoramba tichienda mberi tichitaura kuti hapana kutamiswa kwevanhu kunofanira kuti kuitwe zvisiri kutevedzwa pamutemo. Vanhu ivavo vasina kutaurwa navo zvakare nyaya dzekuti vanopiwa mari kana kuti mimwe minda kana kuti dzimwe nzvimbo dzinenge dzine zvakaringana dzinofanira kuti dzitaurwe. Tinoramba tichitaura nevakuru vehurumende kuti remekedzai kodzero dzevanhu vekuchilonga, vachengetedzei upenyu hwavo, vabatei usevanhu kwete kuramba muchienda mberi nemazano anga aripo ekutamisa vanhu zvisina kuteverwa kwemutemo. Tinoziva kuti iko zvino kudare reHigh Court kumasvingo nyaya iriko iri kutarisa kuti ipinde musi wechishanu, iyoyo nyaya yekuti kumiswe urongwa hwekutamisa vanhu kusvika zvese zvataura zvagadziriswa kuti vanhu vange vachiziva kuti nguva dzose kodzero dzavo dzinochengetedzwa uyezve hurumende yavo inofanira kuvabata sevanhu.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mazvinga vari parunare neStudio 7. Tichienda pamhepo tatadza kubata mutevedzeri wegurukota rinoona nezvematunhu amai Marian Chombo avo vange vati vachataura nesu pamusoro penyaya iyi. kusarudzwa kwevanhu vachanzwa kutongwa kwemhosva iri kupomerwa mupurisa anonzi akauraya vaGeorge Floyd gore rapera kwakatangidza muguta reMinneapolis nezuro. Mauto nemapurisa vakange vakazara muguta iri vachityira kuti pangaita mhirizhonga. Gore rapera vanhu vazhinji pasi pose vakaona pamavhidhiyo mupurisa wechichena Derek Chauvin akatimbira nebvi rake pahuro pemurume wechitema George Floyd kusvika afa. Kusarudzwa kwevanhu vachanzwa nyaya iyi kana kuti juri kunonzi kunogona kutora masvondo matatu. Vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vanoti haasi Derek Chauvin ega ari kutongwa asi mapurisa, mitemo yeAmerica pamwe chete nekubatwa kunoitwa vanhu vatema nemitemo yeAmerica.
Tutana ndikufara kuti nyaya iyi yasvika pakuti atongwe mupurisa uyu. Chepiri ndingati tepakatarisira kuti tsvayo yacho ichafamba zvakadini uye ndofunga ruzhinji rakatarisira kuti awanike aine mhosva yekuuraya vaFloyd. Vakawanda vanenge vakatarisira kuti pachamuka here mhirizhonga pashure and also during the course of trial yemupurisa uyu. Saka tukona iyo state ye Minnesota nemeya weko atora maprecautions ekuunza mauto nemapurisa anopfuura 3000 kuti vakwanise kudzivirira mhirikumbwa kwemhirizhonga. Ende ndinofunga kuti dzimwe nzvimbo muAmerica dzinenge dziri paalert kuti pakamuka noise navo vakwanise kudzivirira musindo.
Chakasiyana nyaya iyi nedzimwe ndechipi chinoita kuti nyaya iyi yaGeorge Floyd ive pamusorosoro pepfungwa dzevanhu?
Ndofunga chakanyanya kuti nyaya ive pamusoro kune dzimwe dzatinosimbowa inyaya yevhidhiyo yakabuda. Vanhu vakaona utsinye nemaziso avo utsinye hwemupurisa uyu kupfugama kwaanga akaita pamutsipa waFloyd akatoisa maoko muhomwe achitozhinyira kuita kunge munhu aitonakirwa nazvo. I think utsinye hwakadaro ndozvakakatamadza vanhu kuti chii chingaitike masikati machena vamwe mapurisa vakamira vakatarisa vasina zvavanoita vachimurega achidaro.
Kana Derek Chauvin mupurisa anonzi akauraya George Floyd akawanikwa asine mhosva, munofunga kuti chii chingaitika?
Ndinotoitira zvingaitike kana akawanikwa asina mhosva Chauvin nekuti takaona pane dzimwe nyaya dzakafanana nei muchiri kuyeuka kuLos Angeles kwakamboitika nyaya iyoyi panga parohwa munhu mutema nemapurisa vakapisa Los Angeles iya kunana Ferguson and so on dzimwe nzvimbo muna vaAmerica. Saka nyaya iyi iri explosive it's a political trial and also the state itself my institutions the state mapurisa aya ne judicial system zviri patrial wo futi because vazhinji vechitema vanoti mainstitution iwayo ndo pane rusarura ganda futi. Saka munhu ari patrial is not just Chauvin it's a political trial yestate yemutemo dzemuno neiwo maprosecutor nematare. Saka there is a lot riding on it kuti inobuda sei. Vakasamutongera nemhosva vanomuka vaparadza not just kuMinneapolis koko but kune dzimwe nzvimbo.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunare muWashington DC neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 toda kutaurawo nemurume anonzi Monzora ndinonzi Queen kuJohnsburg nemurume anonzi Monzora ari kutaura kuti zvoni 2023 achanga achishandisa zvekuti MDC Alliance ko adi kungodzoka zvakanaka naka azoona kuti haana vanhu vaMonzora. I will do me 2023 Monzora dzoka kumusha wakarasika MDC Alliance ndiyo yakasiyaiswa nababa Changirai na President Changirai ndiyo inoterwa nevaro muzhinji rwese ndosaka uri kuona kuti hauna vanhu wakuda kuvhiringidza vhiringidza musangano wachamisa nenyaya isina kana nebasa rese
pastuduma mukasengudzivisawo vamwe vedu vezivana vana vezimbabwe kuti munomboziva here kuti tisiri kuuraya nyika yedu yezimbabwe zimbabwe haisi yakanaka mwanzoro nhasi uri kutaura zvino kuti kwa hei muri munofanga kuti 23 avhutire paanoda asinga abhuswika kuti kudii kune kuabhusa kunopfuura zvaari chiita here zvekuti kwai ndochinja zita rangu ndaimbozitawanda wochikondeka nemuchikondesa nemunhu unonzi tawanda woti ndaunzi tawanda mushadei woita vana tawanda mushadei vaviri kuzama kudini ikoko isusu vana vezimbabwe tisiri kuuraya zimbabwe tinongoteerera semazunga egwa semazingizi muchikara muteerera munhu akadai so ndomunhu ari kuuraya nyika yakatasina mwanzoro yava muri siriasi nenyika yekana kuti muri kuda kuita zvekutamba iyi changaita nyika yekutambura kusvika pakufa nyika yezimbabwe chinjai maitiro venyu vana vezimbabwe chafa muchitambudzika mukasakumudza kumuka vana vezimbabwe bhato nemiwo vanhu vestudio maifanwa kumbobvunzawo mhonzora kuti alainzi yako naani mapato acho mubatanidzwawo nawo ndivanaani tiudzi yamwe vaviri mualainzi mako munonga kupfuta muchibvunza mubvunzo vanhu vakarasira vana mhonzora kwaona munhu ochinja zita oyemura zita romumunhu kwai ndava kunzi joni waona zvakanaka zviri muna joni unoda kuzama kuba malection apera kwaita vamdct kadoraiti tamdct yamdc alliance vateera futi kovhirikidza zvinhu
mangwanani mangwanani pastudio 7 ini ndoitwawo chatogo ndiri muno musouth africa Gauteng province ndode kubvotaurawo nenyaya yavamonzora vakabuda pamhepo pastudio 7 ndichitaura nenyaya yekuti vachashandisa zita rekuti alliance nokuti rakasiyiwa navatsvangirai vakaitwa mubatanidzwa wemapoka defense alliance zvinoita senge zvinhu zvine musoro zvinoita senge zvinhu zvine musoro kudai asi hazvina chii hazvina musoro kune vane maonero akasiyana-siyana vanotoona kuti aiwazvo baba ava havasi pachinangwa chekuda kuzoita purezidendi munyika aiwa chinangwa chavo dingindira ravo chairo chairo ravakaendera ipapo ende vane vanhu vakatovaisa ipapo vakatovapa basa iroro rekuvhiringidza vana vezimbabwe kuti vasaziva kuti kunoti ndekupi kusouth ndekupi kuchamhembe ndekupi kumaodzanyemba ndekupi chinangwa chiri chekuti ZANU PF irege kubva pachigaro nokuti vakazviona muna 2018 kuti aiwa inonzi alliance inotungamirwa nachamisa iyi ine simba rakawandisa igungwa harikupike nekapu mukaripedza zvigungwa
sei timu rese repastudio 7 muri sei sei zvimwe zvinhu zvinomboitika zvinotoshamisa chaiko ndiri kunzwaiwo mai mutangwa ari kutaura kuti kwanzi vice president ana mangwana vakabayiwa saka ivo kana vachinzwisisa kuti nhomba iyi inoshanda sei ivo vakaregerei kubayiwa vanotiudza zvokuti bayi vice president inoziva sei kuti ndo raakabayiwako kana asina kubayiwa zvivazvokunyepedzera zvokungotiadza kuti uri kubayiwa toziva sei kuti wakabayiwa zvevanhu kana vasingadi kana munhu asingazwisisa haasi kunzwisisa makangozviita zvinhu zvenyu chero mukati hazvibhadhariswi makangozviitira zvinhu zvenyu pachenyu mukanditora nhomba iyoyo hapana wamakambobvumirana nayo isu tochengetwa namwari da kwete kuda kumanikidza munhu munhu kana asiri kuwisa haasi kunzwisisa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika chibadura nekambo kake dhiya wangu sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vari chiuru chine mazana mana ane makumi masere nevapfumbamwe 1489 zimbabwe congress of trade unions yokurudzira nhaurirano dzemihoro kuti dziitwe izvozvi kuvhurwa kwezvikoro kuchanetsa rwendo runo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanona Kahwande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.